Inimzwe tuwa spiwe kachiza mapfumo ndino gara kuno ku Calgary, Alberta ku Canada. Ndiri munyori wema buku. Ndakanyora buku rimwe rakapublishwa iko zvino. Rino The Trip to Zimbabwe with Gogo. Iro rataka parura musuwe mugowera wapfura uyu. Kudoroba rinonzi Edmonton kuno ku Alberta. Kuparura uku ndeko chipiri. Pakutanga takaparura muno muCalgary manjino gara. Ava vanhu wakauya wakasapota wakawanda. Wachitengera wana wavo mabhuku vamwe wakanga varitenga paAmazon. Vamwe wacho wakauya tikabata wasainira bhuku wakabva watenga mabhuku nevana vavo. Vachifarira chaizvo kunzi kwaidzi nyaya dzaitarwa naGogo.
Zvii zvikuru zvamaiita pakuparura bhuku iri kana pakulauncha apa?
Bhuku iri ndakarinyora kuitira vana vakawanda vari kudiaspora kuno. Vanobva kuZimbabwe vasati vasvika kuZimbabwe vasati vaenda kuZimbabwe asi vanongonzwa nyaya dzinotaurwa dzakangowanda wanda dzekuZimbabwe. Saka bhuku iri ndere vana vari between ages kuma 4 years old kusvika kuma 15-16 vanogona kuverengerwa vari vadiki kuti vanzwe nyaya dzekuZimbabwe neavo vanokwanisa kuzozvinge vachizviverengera vachinzwa nzvimbo dziri kuenda Gogo nevazukuru vavo. Saka kuEdmonton kwatakaparura bhuku musi wemugovera aiwa vanhu vakauya vakawandisisa ngekuti patakaenda ikoko takabatana nerimwe sangano rinonzi Black Literacy Code rinokurudzirawo kunyorwa kwemabhuku nevanhu vanobva kuAfrica richikurudzirawo vana vemaAfricans kuti vakwanise kuverenga wadi chido chekunyora mabhuku kana kuverengawo mabhuku. Saka takabatana navo kuti tiparura bhuku iri kuEdmonton. Aiwa vanhu vakauya vakawandisisa vakauya nevana vavo Gogo ndikavaverengera bhuku iroro vakafara vanhu vakafarira chaizvo nevabereki vacho vachifarirawo kunzwa nyaya idzi zvekare vachibva vatenga bhuku chivasainyira bhuku vachibva vatenga. Asi kusapotwa kwayakaitwa kuEdmonton kwakafadza chaizvo ndokuti vanhu vakauya vakawandisisa zvekuti vasina kuuya vakatotaurirwawo nevamwe kuti masarira kuno ngekuti bhuku iri rinofadza kutura wanawa kuti kana vazodzokera kumusha vanenge vachionawo zvekutarisira kuti vanoona muZimbabwe ngekuti vazhinji vacho havasati vaenda. Vamwe vakauya vari vadiki diki kuno nemaparents avo. Vamwe vacho vakazvarirwa kuno zvekuti pamwe vanenge vatosvika 9 years vasati vadzokera kumusha. Nyaya dzavanenge vachingonzwa dzekuZimbabwe dzinhu dzinenge dzichingo dzekushoropodza nekuti ikonomi haina kuita zvakanaka kuZimbabwe hakuna kuita zvakanaka asi ivo vane chido chekuendawo kumusha. A Trip to Zimbabwe ibhuku riri very positive. Ndirechokwadiwo sekuziva kwatinoita Zimbabwe inyika yakanaka kune nzvimbo dzakawanda dzekuenda dzekuti asati asvika kuZimbabwe anenge achifarirawo kuenda kunoona nzvimbo idzi dziri kuZimbabwe nekuti it's a beautiful country tinozviziva izvozvo. Saka bhuku iri rinotora vana ava richienda navo kunana Wange Safari Lodge vachienda kunoonawo maanimals ariko musango in the natural habitat vachitodziona mhuka dzacho mubhuku imomo. Gogo wakaenda nawo kuVictoria Falls wakavarakidza Mosi Watunya wachiona zvese zvinoitwa kuMosi Watunya mabungee jumping and going down the Zambezi River wachionawo mhuka dzemumvura zvekare vachizodzoka kuHarare naGogo. Kuchizouyawo vana vachitorwa vachiendwa nawo kuvillage in this book vanoenda kuchiwechi kuriko kumusha kwevazukuru vangu inini kwababa wavo vachinoona kwakakurira asekuru wavo nevachisangana newo nemahama dzavo dzekumusha ikoko vachiswerawo vachienda kune kunofudza kumombe nevamwe nekuonawo zvinoitwa pamusha vachimhanyisawo huku vana Gogo vacho vabatsira huku vacho vabikira zvinhu zvekuti kana muchivataurira vasati vaenda kuZimbabwe vakazoenda vazoshamisika vanoziva kuti Gogo mapfumo wakati taurira mubhuku kuti ndizvo zvamuchaona kana maenda kumusha. Saka bhuku iri vanhu vangade kuziva kuti makarinyorerei sekutaura kwandaita vana vazhinji vari kudiaspora havasati vaenda kumusha. Inini ndine vazukuru vangu 4 vanogara kuAustralia nemwana wangu nemuroora wangu. Saka vana ava havasati vamboendawo kuZimbabwe ngekuti vazukuru vangu vari 15 mumwe ane 10 mumwe ari nearly 9 the little one ari 5 years old. Saka havasati vaenda kuZimbabwe asi vanochido chekuenda kuZimbabwe. Saka rwendo rura ndakanyora mu Trip to Zimbabwe ndaiita fanike ndiri kuvatora ndichienda nawo kunzvimbo dzese idzi dzekuchiwese nekuHange nekuVictoria Falls tichienda nawo kumusha kwangu inini vachiswerwa vachidya mango mumuti vachiurayirwa mbudzi vachidya maguru nezvimwe zvakadaro. Tinenge tichida kuvaenkareja kuti vadadewo nerudzi rwavo vadade nezvinoitwawo kurudzi rwavo rwanhu wekuZimbabwe tichivaenkareja kuti kana vazoenda kuZimbabwe vanoona zvinhu zvavakaverenga mubhuku yeTrip to Zimbabwe with Gogo.
Munera mangwana urongwa upi wa mwinao wekushambadza buki irori kuburikidza nekuloncha kana kuparura kwamuri kuita uko mune mangwa matunhu kana mangwa maguta namadhorobha.
Tichada kuparura iri buku zvekare muno muCanada ndichikuronga kuti munana August ndichaenda kuToronto ndakadaidzwa nemamwe madzimai ari ikoko ari kuda kuti ndiuye kuzotaura about bhuku redu irori A Trip to Zimbabwe vachiuyawo nevana wavo vachiona zviri kutaurwa nenyaya yebhuku iri zvekare muna October ndiri kuenda kuLondon kuUK kunoparura bhuku irori zvekare nekuti kune vaZimbabweans akawanda vari kwese kwese kuUnited States tichaona kuti pakusama ipapa pandichaona kuti ndingaende kuWashington DC ikoko kana ku New York kani kwa njino kwa nisakuwa na maZimbabwe nzaka wanda tikango organizer njinoenda ndono parura buku iroro tutengisela wana buku tichiwatauri za juku Zimbabwe kutikana waenda ku Zimbabwe jizo wanonoona ikoko nekuna kakukaita nyika yedu jizo za chiku na kuitia encourage vana wedu kutuwaiti ne chido se kuerenga ya kutizi menguwa kana vasina vachikura vasinga dizi kwe kuerenga avachombo ziwa kutichi chiri kuitika around the world wanongo dizi kana wari kuchikoro asikuti watoro buku wa chiwerenga zvinhu zvatinofanira kuvadzidzisa vari vanoadi kuti vakure vachiona vachigona kuverenga vachizvionerawo vachiitawo the desire yekutravel and see different places kuZimbabwe tichaona muna January pandinoenda tinonoona kuti tingariparure here bhuku iroro ikoko asi hazvo vari kuZimbabwe vana vari kuZimbabwe vanoziva zvakawanda zvemuZimbabwe bhuku iri rakanyanya kunangana nevana vari mudiaspora vanobva kuZimbabwe vasati vaenda kumusha kuZimbabwe ikoko asi tinoda kuritengesa tinonge tichiti vanenge vasingakwanisi kuuya panoparurwa bhuku vanogona kutenga bhuku iri paAmazon ngekuti riri paAmazon. Mungangoda kuzoti saka tichazoenda kupi nenyaya yemabhuku aya kutanga kwerwendo rwandinoda kuita nevana vari mudiaspora kuti vazive nzvimbo dzekuenda vaonewo kutravhera nedzimwe nyika dzivo dzandichanyorawo iri rakare Trip to Zimbabwe tinogona kunge tichiitawo rimwe rinonanganawo nezvimwe zviri kuitika kudzimwe nyika dzekuAfrica kana kuti zvimwe zvinhu zvekuZimbabwe zvinoita kunyika yedu. Saka sekutaura kwandaita tinoda kuencourage vana kuti vakwanise kuerenga wade kuerenga tikudada nenyika yavo iAfrica wadade nenyika yavo iZimbabwe wadade nenyika dzavo dzekuMalawi kuti wanzwe zvinhu zvinoitika ikoko ngekuti mune vana vakawanda mukataisa demography iri kuno kudiaspora kuti vana vari under 15 vakawanda sei and how many of them vasati vambodzokera kumusha kwavo asi kune zvinhu zvakanaka beautiful country yavasati waona. Tinoda kuramba tichidzidzisa vana kuziva mbuya huudzwa kana usingazive kunaka kwakaita kumusha kwenyu nekudada nekuva munhu mutema anobva kunzvimbo iyoyo hapana anovadzidzisa izvozvo. Saka izvozvo ndizvo zvandinoda kuti ndinyanye kukohomedza kune vabereki nevana vacho. Saka ndichiti kana taakunyora mabhuku aya kana tichiparura bhuku uyai nevana vacho ndichivawerengera kuti vazive kuti gogo vakataurira kuti chakati chakati nenyika dzedu. Saka ndizvo zvatiri kuda kuti tikohomedze vanhu nekudzidzisa vana vedu.